Composite TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 zvita December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekukurawo Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yegukurahundi.
Takabva kunyura neaaiezizeneni hatisi kutongorima chibage chacho chakawanda kutosakanyura kudhara hurumende iri pakuninyuza chete hapana chimwe tikurimiranyika kuite tikuchipfunga hapana katikuwana mariyo haitobvoita kana china ina musoro nomhimbiro yangu iyo.
Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekudzikwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi.
Kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 130 yevanhu vanosvika 40 million vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro, nokuti kuenda kuchikoro kuamerica kunodhura zvikuru.
Mutungamiri weamerica vajoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa pasina chikonzero, vachiti zuva iri harina zvarinobatsira sezvo rakangopa bato reZANUPF mukana wekuvanza zvose zvarakaita panguva yegukurahundi. Vankomo vati kubva zuva rakanyoreranwa chibvumirano ichi paifanirwa kuva nekuwirirana mukushanda pamwe mukugadzirisa zvakange zvakanganisika uye mukubatsira avo vane hama dzavo dzakaurawa neavo vakasiyiwa varemara. Nezuro Zimbabwe yakacherechedza makore 34 panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato eZANUPF neZAPU muna 1987. Vankomo vanoti ZANUPF yaifanirwa kunge yataura nevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands, vachiti panongova nekutaura kwega pasina chinoitwa.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekukurawo Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi neZANU PF chiuraya vanhu, vanhu vasina mhosva, vanhu vasina kana zvombo zvekuti vazidefende, vainzi madissident. Saka harisi zuva rekupembera tichifara tichiita zvokuti tiri kufarira iya yainzi Unity Accord, nekuti haina kufa yambosevenza kana haina kana kusevenza even one day. Wongo yaga itaseunge bana wachaura iyo. But the truth of the matter is that kukura undi ichiruendelela mberi in a different form.
Mungata nangurawo here ipapo wa nkomo.
Kukura undi isistimu yaga planiwa. Waka plana kuti ichafamba sei. Saka nanasi kazi ya kukura undi chiripo muzimbapo. Wana wakwanisi kuti vetaure zwawanoda. Vana vakwanisi kuti vajoine mapati avanoda. Vanhu vari kuintimidatwa kuti vai vechiuya kuzapu. Vanhu vari kuintimidatwa kuti vari kuda kusapotera zapu chii.
Pane humbowo here kuti izvi ndizvo zviri kuitika kune avo vanoda kuuya kuzapu? Chii chakaitwa kubato renyu?
Last week takati afanira kuti tipembere makore makumi manomwe. Bumbwa wezapu from 1961. 60 years yezapu. Yekuzwa kwa wezapu na 1961. Asi, taka varirwa kutitite yu. Atina wana police clearance kuchinzi because of COVID. But funny enough, ne Wednesday acho, isisu tangata fanda kutitite ne Saturday. Wednesday acho, kwanga kune kungano kumakorokoro. Kumatevele ni South, Reza Anu PF, wechita, zwawo, zwawanoda, baka unga na ikoko. 50 kilometers away from kwa Nyongolo, kunyongolo site, kwa taida witi la ma-celebrations edu, nisalate yacho. So, it shows kuti masimba aya ne culture iya kukura undi, chirugu ndera mbiri. There are other more serious cases kukura undi, culture irigwiti kapano, economically, socially, even kuma church, zinzwe kukura undi ziripo. Saka, apana zwagabuda zinobatika ne unit ya koti iyo hapana.
Saka vankomo muchaita sena zoishi dano romotora ndiripi.
As a people of Zimbabwe, as a people of Matabeleland and Midlands, we now demand explanations. We now demand justice yewanu wakafa, justice yewanu was tisingaziwi kuti wakaende ipi. Justice yevanhu vakakuwara. Justice yevanhu vari kutambudzika nenyaya yakaitika na 1980 kuchisvika 87. Yasvika nguva yekuti tinzwe machokwadi racho kuti chii chakakodzera kuti vanhu veurayiwe vesina mhosva. Chii chakakodzera kuti vanhu vapondwe, vanhu vakuwadzwe, vanhu vatochwe, vanhu vadisapiwe. Nenyaya iyi, the people of Zimbabwe deserve an answer to that. We need to know. Takamirira tikamirira na nasi takamirira apology. Asi apology haisi kuuya. Saka takuti isusu. Tinoda kuti chinu chichipere. Tinoda closure. We want closure to this saga. We want closure to this terrible period in our lives. Ndizo chichiti the people of Zimbabwe are now demanding justice. We're demanding justice. We're demanding closure. Ndiyo nyayaripo. Isusu December 22nd, seva anuweza apu, seva anawe Zimbabwe, seva anawe Matabeleland. Tinenge tichichema, tichichemera vanu, baga fira mahara, vanu baga kuwara, uchikuwarila mahara, kusina moswa. Ndiyo nyaya iripo itanonoka.
Abo vangevari mutungamiri webato rinopikisa re Zimbabwe African People's Union ZAPU va sivangeli zwe nkomo vari parunare kuBulawayo ne Studio 7. Chichakadaro bato rinopikisa re MDC Alliance rinoti chinonyanya kukosha kubatana kwevanhu vose vomuZimbabwe kwete kwemapato maviri ega. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hatingati pane kubatana kuripo kana tikatarisa kudzvanyirirwa kuri kuitwa vanhu nekuchorerwa kodzero dzavo nguva dzose.
Kutanga se MDC Alliance tinokoshesa hongu Unity Day. Asi chatinosimbisa ndechekuti kubatana kunonyanya kukosha ndekwe kubatana kwevanhu vese vemuZimbabwe. Pari zvino tikona kuti vanhu vari kudzvanyirirwa, vanhu vari kutsikirirwa kodzero dzavo nehurumende yavamunangagwa. Saka tikatombotanga kutaura nyaya yekubatana zvinhu zvakamira zvakaita. Chechipiri Donzo reUnity Day kubatanidza marudzi ose. Sisi tiri kuona se MDC Alliance kuti hurumende haisikuita zvakakwana kuti vanhu vabatanidzwe marudzi abatanidzwe the different tribes in the country. Tukona kuti nyaya yegukura hundi haisati yagadziriswa. Tukona kuti even mari inoshandiswa kunana Matabeleland South, Matabeleland North kunyanya panyaya dzedzidzo, nyaya dzehutano haina kukwana. Tukutoona kuti nyika haina kubatana. Saka kana tichiti Unity Day, hatidi vanhu vanongo taura kuti Unity Day pamuromo, asi pamabasa avo nekutonga kwavo vasinga koshese zuva iro reUnity Day. Isu se MDC Alliance patichazopindo muhurumende takutonga, tichaona kuti marudzi ose obatanidzwa, maZimbabweans ose obatanidzwa, kuti vanhu vese you know vaone kuti takabatana senyika se
avo vange vari mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru anona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi iyo yakaziviswa nebazi rinona nezvekutengwa kwezvirimwa munyika reGrain Marketing Board kana kuti GMB. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
GMB yakazivisa kuti tani yechibage inenge yave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi mashanu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nematatu kana kuti 53,533 kubva pamadhora zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 gore rino. Mumwe murimi wekuhurungwe vaBrighton Shavi vanoti vanofara nekukwidzwa kwemitengo wechibage chavanorima.
Haisi shoma kana yakadaro ine mutengo dzoti mutengo wacho unenge wakanaka.
Asi mumwe murimi wekuBanget vaMishek Nyarowata vanoti mari yawedzerwa haina musoro sezvo inenge isatenge zvinhu zvakawanda pavachazoendesa chibage chavo kuGMB. VaNyarowata vanoti vave kurima chibage chishoma sezvo vasina chavari kuwana nekuda kwemitengo uri pasi zvichienzaniswa nekudhura kwave kuita mbeu nefotereza.
Takabva kunyura nearatiyeaizen ende hatisi kutongorima chibage chacho chakawanda kutoshakanyura kudhara hurumende iri pakutinyudza chete hapana chimwe tikurimiranyika kwete isiuuma hapana chatikuwana mari iyo haitobvuita kana china haina musoro ndomhimbiro yangu iyo.
Mukuru webazi revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mitengo yatarwa iyi inofanirwa kuzotariswa zvakare kana murimi ave kukohwa.
Mitengo iyi yatinoti mapree planting price anopa pachinhu inonzi indication kutakidza kuti patinofungidzira kuti muzuva ranhasi pataanaunzirwa mutengo iwoyo zviri kureva kuti kukosha kwechibage, kukosha kwemasmall grains, kwesoya beans pamwe chete nesunflower kuri pakati iyezvo. Asi tichitarisa kuti mamiriro ekunze akamira sei maererano nemitengo yezvimwe zvinhu zvose, mapraizi ezvinhu zvese zvinongokwira muzvitoro, patinenge taakuzonotengesa chibage chedu kana kuti mbesa dzedu panofanira kuchitarisa zvekare kuti kukosha kuya kana kuti bhani iya yatakaanaunsa muna December musi wa22 December chiimwe chete here kuitira kuti famaasarudza chikukosha kwembeu dzake kana kuti bhani yembeu yake.
GMB yakazivisawo kuti tani yezvirimwa zvakaita semhunga, mapfunde, zviyo nezvimwe zvinenge zvave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi manomwe kana kuti $70,000 uye beans dzichitengwa nemadhora zana rezviuru rine makumi maviri nezvishanu kana kuti $125,500. Asi dzimwe nyanzvi dzekurima dzinoti GMB ingadai ichibvunza varimi vasati vatara mitengo kuti vataurirwe kudhura kuri kuita kurima. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Newsday rinoti nezuro mapurisa akange akapakata zvombo akarambidza vanhu kupinda muStanley Hall mumakokova kuBulawayo. Vanhu vakanga vachida kurangarira vakafa panguva yegukura hundi, asi mapurisa aitsvaka kuvamisa akanga atova paStanley Hall na 8:30 mangwanani. We ekupumuleni Old People's Home muBulawayo unonzi watarisana nedambudziko rekushaikwa kwezvikwanisiro kana kuti personal protective equipment pamwe nemanapukeni kana kuti madiapers anoshandiswa nevagari. Vachinyora paTwitter pavo, Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yakabudisa mumajeri ekonemara nemarondera vasungwa vechirume makumi matatu nevapfumbamwe nevasungwa vechikadzi gumi neumwe kuti vanotamba kizimisi nehama dzavo kumisha yavo. Vasungwa ava vanotarisirwa kudzoka kujeri svondo rinouya musi wa 28 zvita. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani pastudio 7. Ini ndine chichemo chikuru chokutiko nyika yakatogwa kuyadzokabva kuvadzvanyiriri varungu. Asi vakatora vacho ikozvino ndo vacho vanova kudzvanyirira vanhu. More than murungu chache nguva yemurungu tasingashungurudziwi zvinhu zvatiri kuita izvi zvokuti vanhu vabude kutiza nyika. Chii chinoita kuti ipo vanhu vatize nyika kudai? Inini handisi kunyatsounderstanda kuti iko kana vanhu vachiti vanotonga nyika vachitonga vanhu vasimo munyika imomo. Saka ona kuti iwo ungoda kurarama iwe nemhuri yako imomo ndimune muchiti munodya muchiguta vamwe vacho vasingaguti. Pedzo zvemunhu wezano ipapo padoba nenge achinyeto kuna kupururudzira kuti muzinhu angagwa unotaura for what? Hazvina kunaka izvozvo. Vanongwaraiwo isi tina kutime hapo kopai dzimwe nyika. Zambia taiiseka, Mozambique taiiseka, vava bheta kudarika isusu. Zimbabwe tiita kutambura wese pasi rino. Ezvino kuti kusouth africa takunzi titi maforeina kudarika vamwe vanhu vese. Malawi irimo musouth africa muno, Nigeria, Ghana vose varimo munhu iri africa yezowo irimo musouth africa. But isusu tichitoti tachogara illegal. Takutonziko zvino kukisimai kwamapepi tedu tiri kuzogara illegal. Tisitogara kuti maforeina. Kukozegwa nenyika yedu vana munangako. Asi iko zvino vanhu vakadzokera kwezvino unoda kuda kubatiwa samugabe. 2 days zvedzo vhudzi ringakura kudai sorisingakamiwe wakavharigwa. Ndozvaunoda ndozvinoda munangagwa iyi.
Tarisai pandodawo nditaurawo padiki diki. Tarisai nhasi vana veZANU PF varatidzira. Hapana mapurisa ambonza asvikapo. Tarisai panoratidzira vana vaMDC kana kuti panoitwa vana vaMDC musangano. Vari kurambidzwa nemapurisa konhasi apo paita sei. Tarisai mirishonga iri kuitika muZANU PF. Zvese zvingori pachena kuti musangano wakadhakwa. Ndinoda kutayambira vana vaMDC kuti vana vaMDC pese panoitwa chero panovhotwa pese imbosarudzai munhu wani, kwete zvokuti zvaita apo vanhu veZANU PF kuti vanonovhoterwa vanoda kuvhoterwa vese vari kuZANU PF vari 7. Hazvina kwazvinotisvitsa. Vana MDC munhu wani ngaamiri tovhotera munhu yei wani tikunde hondo yatiri kurwai.
Zvinotirati maswera sei pastudio 7 makadii zvenyu namukoma Jonga ana tanonoka wande nevamwe wese vana tete variko tinoti makadini. Aiwa tinofara nenhau dzamunotipa. Tinotozivawo chokwadi kubva kwamuri zviri kuitika munyika yedu. Tinoitwa Innocent pamafikeni apo. Avo baba vari kutaura nyaya dzekuti ZANU PF hainawo here zvayakakwanisa kuitawo zvamunotenda. Iye wacho ngaambotipewo zvayakaita zvatinogona kutenda zvatinoona kuti izvi zvakaitwa neZANU PF. Ngaambotipewo iye ngaatanga kutipawo chingwani zvacho chatinoti yakaitawo vanhu vari kufara. Ndatenda zvangu.
Makadii vashamarari veStudio 7 mose nemhuri yose yakaterera voisi yangu. chinhu chandirwadza ndeche kudzinga mutungamiriri webato reMDC Alliance Nelson Chamisa nechikafu chavanga vauya nacho chokuti vape nherera chembere hara wavanhu vanotambudzika. Izvi zvinongoratidza kuti iyi hurumende yeZANU PF haisi hurumende ine mwoyo yevanhu pamwoyo. Ihurumende inoda kuona vanhu vachingotambudzika nokushungurudzika. Saka tinoti pasi neZANU PF 2023 ngaapinde hake mukomana.
Ana mukoma wande pamusoro pamusoroi. Tirikutaura pamusoro pevaruma vari kuswera kutongesa machifi. Zvavakatoita izvozvo vakatopara mhosva hombe. Vanofanira kutoripa machifi aya because kuti ivo vanotongwa naniko. President anototongwawo nachifi zvaanenge akanganisa, kwete kuti iyo unoenda kutotonga chifi. Vanofanira kunobvisa kutoripa mhosva iyo vakaita iyoyoyo because machifi aya haana bautora vanosenzera. Havana saidi ravanosenzera. Vanosenzera vana vese veZimbabwe vanogadzikwa nevanhu havagadzikwa nemapuresidendi.
Munofarira rabato yeSTUDIO 7 ndiSolomon Kanta paCape Town. Anobva kurwadziwa chokwadi zvati kuitirwa kuZimbabwe nanamunangagwa. Chokwadi mungabayiwa nani, mungabayiwa munhu ane pfungwani dzavo zvaanoita. Chokwadi munangagwa angatudzidzwa kuti pasipoti one day inotorwa $200 but mumunyika macho asingari muchatswa maus izvo kurisutu chaiko pasipoti one day inotorwa $20 pasipoti imagine pasipoti inotorwa $20 but isidonibhadharai $200 munyika macho achitambisa vanhu mabhondi saka mari iyo inobva kupi izvo vanhu vanopiwa chekudya nachamisa varamba vamudzorasapa vanhu chekudya iye wacho munangagwa wacho asinga kwanisa kupa vanhu zvekudya hazvichapera hazvo nerimwe zuva angomukaririsi ndokaparwo zvichapera hazvo zvingavamboita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara mari iyi kweimwe mwedzi mina kusvika mumwedzi wachivabvu gore rinouya. Mari yedzidzo yakakweretwa nevana vechikoro inonzi inosvika padyo nematrillion maviri emadhora ekuAmerica. VaBiden vanoti vaita izvi kuti vabatsire vanhu sezvo nyika iri pakati pekurwisana nedenda reCOVID-19. Nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDefray University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu vane chikwereti chemari yedzidzo muAmerica vanopfuura mamiriyoni makumi mana vachiti zvaitwa navaBiden izvi zvichabatsira vanhu zvikuru.
Mamiriyoni ndokuti kune vanhu vanosvika ma40 million vakapedza chikoro vaine zvikwereti. Vamwe vacho vachiri muchikoro vachitora zvikwereti zvehurumende zvokuenda kuchikoro. Saka kubvira patanga COVID-19 pandemic vakaita mutemo wokuti kudzosera mari dzingakumbomira kusvika musi wa31 January 2022. Saka ike zvinezvi vati aiwa ngatichipfuudzira mutemo wekuti kusvika musi wa1 May 2022 hapana uri kumanikidzwa kubhadhara zvikwereti izvozvo mastudent loan ayaya. Zvekare interest inenge ichichaja inenge iramba iri pazero. Vaya vaya vanenge vari vaine zvikwereti vari behind mukubhadhara havachamanikidzwi kubhadhara kusvika musi wa1 May. Ndiwo mamiriro azvakaita izvozvo nokuti kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 1/3 yevanhu vanosvika 40 million vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro nokuti kuenda kuchikoro kuAmerica kunodhura zvikuru. Ndaandiri umwe wavo wanga aine chikwereti icho chichandakazopedza ari kubhadhara makore macho mapfuura. Saka zvino zvinobetsera vanhu chaizvo tiri mupandemic kudai nokuti vanhu vari kunetseka kunyatso kuona kuti torarama sei mupandemic yako mabasa ariko zviri kuitika ndezvokuti pandemic yauya nokudhurisa zvinhu chikafu chiri kudhura peturo dziri kudhura hembe dziri kudhura nezvimwe zvakawanda wanda saka vati chimbofemai kusvika musi wa1 May muchimbogadzirira kuzobhadhara mari iyi muchidzosa pichara pamunokwanisa
mabhanga ari move here munyaya iyi mari iyi ndeyani
mari iyi ndehurumende inobva kudepartment reeducation yopfuudzira kumabhengi kuti mabhengi namao makambani anodzira nezvemari achikweretesa vanhu vanoda kuenda kuchikoro vozodzosera vanhu ivavo neinterest mabhengi achipowo muhoro wavo mabhengi achidzosera kupi achidzosera kuhurumende saka imari inenge iri yekuhurumende inenge yakapiwa kumabhengi saka mabhengi anenge achisevenzera hurumende kupa vanokodzera kuenda kuchikoro nokuzotora mari iyoyo zvekare pavanenge vachibhadhara yodzosera kuhurumende vosarawo nekamari kavo ipapo
asi interest inenge ichingoramba ichichaja here kana kuti inombomiswawo
interest inombomiswa inenge iri pazero interest hairambi ichiwedzera kusvika musi wa1 May iwoyo zvinova zvinobetsera vanhu zvekare izvozvo
profesa masocha iso kuona kwenyu sei vachiita izvi mabasa akazara asina unotora
pane chikonzero chikuru chokuti pakauya COVID yakakanganisa magariro namasevenzero avanhu saka zvinoitika ndezvokuti kurikavha kunyaya dzemari kunotora nguva yakareba kudarika kurikavha kunyaya dzezvana COVID izvi nokuti zvinoitika COVID yakauya sezvandambotaura ikakwidza mitengo yezvinhu yakaita sehembe zvikafu vana peturoidzi saka zvinobva zvavhiringa vanhu vachiri kudzidza kutorarama sei mabasa ari kuhongu asi mari yatichiri kuwana kumabasa iyoyo haisiri kunyatsokukwana zvauya zvikavhiringwa necovid saka kurikavha kunyaya dzezvemari izvi kunotitore nguva zvakangofanira tingatisi munhu kana upfungwa huri mumombe dzikafa nokuda kwechirwere gore inouya kukanaya dzikafanoda kwechirwere kana nokuda kwezhara gore inouya kukanaya zvinoti mombe dzake dzichangokura ipapo zvino zvoufumi zvinotora nguva kuti zvirikafe nyangwe covid ikadzi yapera nhasi chimwe chikonzeroso chekuti toona kuti omicron variant yecovid iri kutotanga zvekare ichivhiringazve nyaya dzemari nyangwe vanhu vachienda kubasa nenyaya dzamabasa saka ndo chikonzero chikuru chekuti nyaya dzemari dzingatimbodzipostpona kusvika musi wa1 May nekuti zvinotora nguva kuti munhu anatsokurikavha kunyaya dzemari anengurikavha kunyaya dzezvirwere zviriko izvana covid izvi
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari paronhare kuOhio neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivangiliswe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurwa panguva yeGukurahundi. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.